kufunga kwangu amwe mabiri atiri kupasa mparamenti aongorore mararamiro yevanhu mutemo unenge uchidzvanyirira vanhu kwangu neposa yanga iripo aipa ikasvikanzi yabviswa asi nerusere wayonza nepatriotic bill inobetsere chii pamararamiro yevanhu waudzvanyirire kune vatema nevatema saka ndifunge kuti zvinotibetsera tofange tiona kuti konyika ingabude sei munyaya dzenhamo idzi kuti vanhu vange vachigona kurarama ndezvipi zvavangaite nyaya yehuori chii chauri kuita nayo nekuti tine zvicherwa zvakawanda hurumende mukona auditor general achitaurawo kuti kune mari dzakawanda dzichifamba nenzira chaya chayo inyaya inofange ichiiswa pamberi kuti tikapedza huori zvemasanctions zvinotaurwa izvi masanction anogona kubviswa kasi kana pachine huori nekuba vanhu vanongotambura vanhu havasikunyanyotambura nemasanctions vakutambura nenyaya yekuti havasunge vachiwana zvicherwa zvemunyika magold madiamond zvese izvi zvatinazvo
chii chamungati chaita kuti bhiri iri ribudirire mudare reparamende tichionawo kuti kune vamwe vakaitawo semi vari kupokana naro
zvinoonesa ndezvekuti manumbers eopposition mashoma kune musangano wekutonga wezanu pf saka chiri mukaita nharo dzakaita sei pakunovhota ndo vanowana manumbers asi ndiri kushushikana nekuti hapana mutemo watiri kuisa uri kuvandudza upenyu hwevanhu mararamiro avo and handizvo zvatogarira muparamendi imomo kuona mitemo even mastatutory instruments mitemo inoisa kuti ichi musaite chakati haisi kukurudzira vanhu kuti vaite mari kuti vararame asi iyi hurumende inongotsvaga chete simba iyezvezvi kune bill iri kuuya yemangos pvo wani kune mutemo kana vasiri kuita zvinhu nemazvo vachiita money laundering handi vanosungwa nemapurisa anticorruption inosunga saka sei kuzounzwa umwe mutemo futi saka nyika dzakawanda hadzidi kupinda munyika inoita mutemo yakawanda inenge ichidzvanyirira kodzero dzevanhu instead of kuona kuti budiriro ndiyo inokosha pakuti vanhu vange vachigarisana zvakanaka munyika
saka chii chaakutarisirwa kuitika iye zvino tichiona kuti bhiri iri rapasa muparamendi
rakuenda kuimba hombe yesenate uphouse inozoongorora asi ivo futi ndovanga vanozvitsigirawo ikoko after that watove mutemo zvinonetsa mitemo iyi kana mukasatongawo futi one day ichango kudya ivo futi saka tofanira kuchenjera izvozvo nekuti nyika ndeyamwarika mwari nemazuva ake anotipa panyika even kunge tichimirira vanhu tine mazuva atinawo futi zvakare
pane mamwe matanho here angatorwawo nevana vezimbabwe ekupikisa iro bhiri irori
handi ndo vanosarudza kanhengo dzeparamendi dzipindeka tenge tine masimba acho tenge takavamirira saka zvakuda kucherechedzwa kuti idzo nhengo dzeparamendi dzavanosarudza dzinomirira here zvido zvavo kandi zvido zvavo kandi zvido zvemisangano zvinonyanyonetsa munyika mapato aya anoda kunge achidzvanyirira vamiriri ava ndosaka muchiona inini ndinozvimirira ndega ndichiita zvandinoda hapanondidzinga vanhu venotoana vasingandidi ndokuti ndava kungoendawo ndega ndozvinyorera tsamba ndabuda asi mapato aya haana kana hanya nevanhu nemararamiro evanhu nenyika kuti inofanira kuenda chakuda kungonzi simba tinaro